mumbiro mumoyo make akatakura nduru yegarwe kusekerera izinora maona iro mumoyo make.